isu chabva kuhurumende ichicho kuti mota dzisina maregistration dzichatenderwa kurapa matogets. Hongu tinonzwisisa kuti chingave chiri chido chehurumende chekuti mota dzive nemanumber plates, dzive nemutero, dzibhadhare mutero semutemo wenyika. Asi tinotarisazve kuti tanga tine dambudziko rokushayikwa kumanumber plates kwenguva yakati hurumende ichipa iwo matemporary number plates anga akanyorwa expired date rakanzi indefinite, kureva kuti hapana zuva ravanoti iri ndo richaguma kushanda matembora number plates. Zvino tikatyamadza kuti vozofuma ramangwana vave kuti with immediate effect tichatenderi matembora number plates aya kushanda, munhu wese ngaachiita manumber plates. Ruzhinji rwevanhu harusati rwakukwanisa kuwana maus dollars anove kuchajwa pakutora manumber plates. Naizvozvo tingati tarisiro kuti hurumende ipowo grace period chinguva tinofanira kugadzirira kutsvakawo mari kumanyamanya mumakona towana mari totengawo manumber plates. Zvino vakati with immediate effect tinoona nge vatimbunyikidza hatichakwanisa kufamba takasununguka. Werezi dambudziko rokushakawo manumber plates idambudziko ratinoisa mumaoko avo.
Kana matenga mota mukasvika paborder reZimbabwe, motikari iyi inobva sei paborder kuenda kudhorobha kwayo iyo isina manumber plates kana kuti isina license?
Ipapo ndopatatida kuti vajekese. Ndava dambudziko riripo ndiro rokuti tinowana mashoko mashomanana anobva kuna vamangwana paTwitter vari kungotaura kuti zvavepo ndeizvi with immediate effect, asi vasinganyatsotsanangura kuti watenga mota yake kubhodha unofamba sei. Zvoreva kuti unoda manumber plates here kubva kubhodha? Zvinoreva kuti haachatendegwi here kufamba kusvika kuHarare? Ipapo ndo patichida kuti vatijekesere tione tizive kuti tisaite dambudziko tifambe tisashupa nemapurisa kuvakwavo. Hatitori nowo ruzivo.
Saka imimi munoti chii kuhurumende pamusoro penyaya iyi? Munoda kuona hurumende ichidii?
Hurumende tinotarisirawo kuti itipo grace period yekuti tiwane kutsvaka mari, tiwane kumhanya mhanya kuti tigadzirise mapepa. Sezvo dambudziko riripo, manumber plates acho haasi readily available kuCVR kunotora manumber plates. Zvinototora nguva yakati kuti wawane, haasi yekuti unoenda nhasi wosvika wawana ariko. Saka naizvozvo ngavachitipowo nguva yekuti tigadzirire titsvake mari tidii, sezvo vari kuchaja manumber plates aya in foreign currency, which is a currency that is not readily available to an ordinary person.